Zvare netsai dzinorwa vakasvitsa makore makumi mana nemaviri svondo rapera. Izvo zvakange zvisingatarisirwe nehama dzavo. Muzvare dzinoreva vanoti vakarwara zvakaipisisa kwemwedzi inodarika mitanhatu mushure mekunge chirwere chegomarara chapararira nemuviri wavo wose. Muzvare dzinoreva vanoti vakazowana rubatsiro kubva kune mumwe mukadzi akamboshandisa mishonga yechivanhu yakarongeka pamwe nemishonga yaipiwa nana chiremba. Izvo zvakaita kuti vapore.
Pane mufungo wekuti kenza chirwere chisingarapiki uye chirwere chekuti kana wabatwa kenza magumo kufa. Asi kubva muexperience yangu ini ndakadzidza kuti chirwere chekenza chirwere chekuti chinogona kurapika kana kuti chinogona kukontroliwa kusvika munhu wakukwanisa kugara zvakanaka une kenza yacho mumuviri asi isingakuurayi.
Muzvare dzinoreva vanoti vava kukwanisa kufamba nekubikira mhuri yavo. Izvo vanoti zviri kushamisa vanhu vakawanda kusanganisira vemhuri.
Iko zvino ndonyatsokunzwa kuti ndakagwinya. Mazuva ano ndakutopindawo mukicheni mangu ndichibika zvinhu zvandaisingagoni kuita. Of course handisati ndava weti yangu chaiyoyo iri normal but ndinonzwa kuti nyama yangu yakagwinya. Pandakatomboenda ndichisuggesta nyaya yekuti ndauda kuchinja diet ndauda kuenda pamahebs ndakaona kuti zvinhu zvaivaremera kuzvitambira asi nenyaya yekuti my doctor is very good and uye munhu wekuti mukatanga kutaurirana anokunzwisisa akangonditaurira kuti usabva pachemotherapy kana une zvauri kuda kuedza edza hako but usabva pachemotherapy then tozopota tichiona kuti zviri kuimprova here.
Muzvare dzinoreva vanoti chiremba wavo akashamiswa kuvaona achifamba apo vakaenda kunomona mwedzi wapera. Pari zvino vanoti vavariro yavo ndeyekuti vanhu vane chirwere chegomarara vazivewo zvinogona kuvabatsira muupenyu hwavo.
Musi wandakatanga kudzokera kwachiremba ndisisiri muguche was shocked. Akaita kunge achadonha akasimuka ndogara pasi. He couldn't explain what was happening. Akangonditi netsai whatever you are doing, continue doing it because zviri kukushandira. Ende chandakaona kuti zviri kushanda ndechekuti shamwari yangu ari kuuk akatangawo ndiudza zvedaiet akatangawo kurifeya vamwe vanhu kuti nditaure navo pandakamudza kuti ndaiprova zvakanyanya.
Mukoma wamuzvare dzinoreva, muzvare Mary dzinoreva, vanoti vakanga vasisina tarisiro yokuti mwana wamai vavo aizorarama. Dr. Chris Zimbizi, avo vakakura vese namuzvare dzinoreva kurimuka kukadoma, vanoti sokudzidza kwavakaita kuvachiremba, munhu anenge ava negomarara rinenge rapararira kudai kashoma kuti ararame.
Under normal circumstances kana ya spread atinoti metastasize kazhinji kazho vawanzorarama.
Amai vimbai zvishumba vanoti mhuri yese yaive yatomirira kufa kwamuzvare dzinoreva asi vakazoshamiswa kuona murwere wavo achiita zvakanaka mushure mekunwa mishonga yechivanhu yakarongwa zvakanaka nenyanzvi pamwe nemishonga yechizvino zvino.
Ndangatotomisa mupurema somwana tichinomisa mubathing roomumo tichimugezesa achidzoka tichingoti mangwana akuidzi mangwana kuizi zvizambia kuwacha kugara takazviaina zvimari padivi zvokuti wotigotengawo makavichi asi Mwari vanoshamisa. Mwari vakatigonera, Mwari vakatigonera, tinovatenda.
Mumwe chiremba anovamazvikokota munyaya dzechirwere chegomarara Dr. Anna Mary Nyakabao vanoti mamwe maherbs anoshanda zvakanaka mukuvaka muviri wemurwere. Asi mutungamiri weZimbabwe Traditional Healers Association vaGeorge Kandiero vanoti vana chiremba havade kubuda pachena nezvemishonga yechivanhu yakarongeka nokuti vari pamakwikwi ekuita mari.
Hai competition ke. What would you do honestly? If someone claims to be doing something that you charge a whole lot of money for and zviri kubudisa mari nemakemo iwayo, umwe munhu anongotora maherbs opa munhu obva aita musha, hazvinyatsi kuita kaizvo. Shora basa rawamwana kaivo competition yanongocha this but they know what it works. Kutorine wedzo vamataura rekuti gomarara nekuti mhuta ndiyo yagara iriko bva pachigare vakuru vedu vanoziva magadzirirwo ayo morakika chaizvo kana prostate cancer vanetsa vachichi cervical cancer tinavo vanhu vari kubatsira vanhu vachitopora vachitoita mushi. Ende vamwe vacho vanoto advisa kuti stage yasvika munhu iyi hatichaigoni. Vamwe vanokuudzai kuti apa tinombotraya. Mishonga mizhinji chikafu kubva kuna ananyevhe, mubora, black jack zvese mishonga but tichishandisa sechikafu ndosaka kudhara kwaigadzirwa nhopi dziya dziya nechi. Chimwe chacho chikafu chatinofanira kutodya regularly kuti munhu asabatwa nemakenza ini mazhinji acho akukonzereswa naiwo marefined foods atiri kudya.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere chegomarara ndicho chaive kuuraya vanhu zvakanyanyisa kudarika zvimwe zvirwere. Chirwere ichi chinonzi chiri kubata vanhu vatsva vanodarika zviuru zvishanu pagore rega rega. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vari kukurudzira kuti zvipatara zvose zvehurumende zvirape pasina muripo varwere vose vane gomarara. Ndakamirira Studio 7 Questly muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.